Vakawanda vataura nestudio 7 vati vamunangagwa vari kuita basa guru sezvo nyika ichifanira kuita mabhizimisi pamwe nekudyidzana nenyika dzepasi rese. Mumwe vatevedzeri vebato guru rinopikisa munyika reMDCT Vanilson Chamisa vati kuvaka mazambuko nekuyanana nedzimwe nyika kwakanaka chose. Vatiwo zvakakosha kuti vamunangagwa vayananisane nevamwe vari mukati menyika nemubato ravo.
Tinodaira kuti vamunangagwa vanenge vari kumboteerera asi tichatadza kuvabatsira kuti haugoni kuenda kunotsvaga ushamwari nevekunze kwenyika usati wagadzira ushamwari nevari munyika mako. Saka ipapa tiri kuona kuti nyaya dzekuparadzwa kwekuitwa vaG40 nekurohwa kwavari kuita zvinopisa tsitsi hazvirakidzi kuti chido chiripo chokuti nyika.
Vachamisa vatiwo nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nemutemo wesarudzo dzinofanira kugadziriswa nekukasika.
Totarisawo mumareserva vanhu vari kumbunyikidzwa vachitorerwa mavoting slips vachindipe maserial number emaslip amakatoraya kuvhotesa. Chinhu chiri kutirwadza kuti hazvigoni kuti tivake mabhiriji nedzimwe nyika tisati tavaka bhiriji pakati pedu. Hakuna mutumbi unogona kuyanana nemumwe mutumbi usati wayanana pachawo, kuti musoro uri uko, gumbo riri uko, chiuno chiri uko, wobva wati ngatiyanane neumwe munhu, hazvigoni kudaro.
Mutauriri webato reMDC inotungamirwa navo Shimunguve vakurawo nechiwai vaudza Studio 7 kuti zvakanaka chose kuti vamunangagwa vagadzirise ushamwari hweZimbabwe nedzimwe nyika. Asi vati vamunangagwa havafaniri kuperera mukutaura chete.
Vari kutaura zvinotapira vari kudivorce kuSwitzerland, asi muno muZimbabwe hatisati tazviona zvavanenge vachitaura vari ikoko. Tichiri kunzwa zvinhu zvinotapira chete sokutaura kwandaita. Hatina kumavona mareforms. Ndavatitaurira kuti ndakaita zvakati nezvakati nezvakati nezvakati, because apa vachiri kungotaura. Ndaikusarudza tichiona zvodi paground tataura paground pasviba already vatoratidza kuti vakundikana panyaya dzefree and fair election.
Vatsinirawo kuti kunyange hazvo vamunangagwa vari kuvimbisa kuti vachaita sarudzo dzakachena, havaoni sezvichaitika sezvo vanhu vave kutoshungurudzwa nebato ravo reZANU PF.
Kune uku tiri kushungurudzwa navanhu veZANU PF, vari kutuka vanhu, vari kuvhundutsira vanhu, vari kuvhunza mavoter registration slips. Saka vanomada A.
Mukuru wePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa navamunangagwa zvakanaka chose, asi vati chinhu chikuru chichaita kuti zvinhu zvinake munyika handi kutaura asi kuita sarudzo dzakachena.
Vamunangagwa vasanyanya kufarira kungoti vanhu ngavauye, pane zvinofanira kugadzikanawo muZimbabwe zvandinofunga kuti pari zvino. Hasati zvapo ivo batora vari kutungamirira vamunangagwa ndorakanyanya kukanganisa zvinhu zvakawanda. Saka vamunangagwa vari kungotaura, asi isu seruzhinji rweZimbabwe ini sekunge ndakazvimirirawo. Zvinhu zvakawanda zvasati ndanyatsa kuona kunge vari kurevesa. Ndiri kuona semunhu ari kungotaura zvinhu zvingangonakidza, nekuti zvizhinji zvavari kutaura zvinhu zvagara zvitaurwa nemasangano akazvimirira ega, vanosanganisa isusu kana nazvo nemaopposition, kuti aiwa zvinhu ngazviitwe negwara kwaro.
Vari kuda kukukwidza vakazvimirira muHarare Central. Muzvare Linda Masarira vanoti zviri kutaurwa nehurumende zvakasiyana chose nezviri kuitika munyika.
Asi hapana zvazvinobatsira kuti tiende kunoratidzira mufananidzo wekunge zvinhu zvanaka. Isu zvizvarwa zvemuno muZimbabwe tiri kutadza kana kutenga chingwa, tiri kutadza kana kudya muno, nekuti mitengo iri kukwira. Tinotarisa zvinhu zvakasiyana siyana zvinotiraramisa, mabasic commodities anoramba achikwira, ende zvino zvisati zvagadziriswa mukati menyika ino. Tinotarisa zvakare kutorwa kuri kuitwa maserial number emavoter registration slip munzvimbo dzakasiyana siyana. Hausi mufananidzo unoratidza kuti tichava tine mafree and fair elections, nekuti intimidation inenge yato tangakare.
Vazhinji vatataura navo varatidza kusafara nenyaya yekuti mutungamiri wenyika haana kuda kubuda pachena kana kukumbira ruregerero panyaya yegukura hundi. Vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vakafa munguva yekusagadzikana kwakaitika mumatunhu ematebeleland nemidlands mumakore okuma80s. Vamakomborero haruzivishe ndemumwe weavo vanoti havana kufara nenyaya yekusada kubuda pachena kwavamunangagwa panyaya iyi nedzimwe.
Pane maquestions vamwari mifunzo imweyi yaivaifanwa kungopindura zvafanira nyaya yekukura hundi, nyaya yemahuman rights abuses. Idzo nyaya dzavainzvenga-nzvenga vaizvambarira pamufunzo panyuche kunyatsoti chiko. Saka isisi vechidiki tiri kuti vaenda kutafosi vachanonyepera vanhu ikoko, ende kuna vamwe vekunze kwenyika vanenge vachida kuwana kuso kubhenefitawo mune zvicherwa zvedu neminda yedu munomu. Vachawanikwa vachibatana nevamunangagwa.
Vamunangagwa avo vange vari kuDavos vari kuenda kumusangano weAfrican Union, uko vachaenderera mberi neshoko ravo rekuti Zimbabwe yazvipira kushanda nenyika dzepasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.